Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April 3, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo, and tonight we are doing some reality check with a very basic question. Has your life changed for the better since President Emmerson Mnangagwa came into office? Yes? No? Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Ndebele, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And of course, as you'd know by now, we are streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as on voazimbabwe.com. When he came into office last November, President Emmerson Mnangagwa promised to fix Zimbabwe's economy and create jobs. He said he was particularly worried about the plight of young people roaming the streets without employment. 4 months down the line, we are asking if he has lived up to his promises. Have you seen any positive changes in your life as a result of the president's efforts? That's the million-dollar question we are asking tonight, and we really want to hear from you. So get on WhatsApp or on our Facebook platforms. And again, the numbers are 202-619-2077 or text us on 202-465-0318. That's also our WhatsApp number. That's our program tonight, crew. Let's get connected. The program is yours. Lichona njani mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, The Connection. Lamhlanje silibuza umbuzo omqoka obalulekileyo mpela. Njalo oqhakathekileyo lizakhumbula ukubana ubaba Mnangagwa upresident phela umongameli tawutuna ungene embusweni ngoNovember kulandela ukuhluthunelwa intambo kukamongameli Mugabe Libutho. Uthe ngena uMnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe, wathi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwemsebenzi ikakhulu kwabasakhulayo. Nanku batshona abaningi batshona bezula ngamadolobho, abanye ngabathengisa imbhida ngamavenda, abanye sebeyisigebengu ngoba kabalayo imisebenzi bazama ukuzikhusela. Uthembisile-ke ukuthi uzosebenza kanzima ethuthukise impilo yamahlabezulu, ethuthukise impilo yabasakhulayo. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje oqakathekileyo ngothi, selokhu ethethe intambo zombuso uMnangagwa, njengomuntu osakhulayo, kule nguquko yini osuyibonile empilweni yakho? Kulobubelo yini osobuthe baba khona ongathi hayi impela ububelo lobu, ubungcono lobu buvele kumizamo kababa uMnangagwa eyokuvuselela umnotho welizwe. Ndonya ya tiri kukurukura nezvayo pano apa hama dzangu. Nhasi tiri kubvunza mubvunzo wekuti pane shanduko muupenyu hwako here yawati waona kubvira vaEmmerson Mnangagwa vachiva mutungamiri wenyika mumwedzi waNovemba. Vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kumusidzira upfumi hwenyika uyezve kuita mabasa kuitira kuti vechidiki zvikuru sei vawane mabasa vagone kushanda vasimudzire upenyu hwavo. Saka ndomvunzo atiri kubvunza nhasi kuti pane shanduko here yakanaka yamati maona. And joining us now is our first caller. Good evening, Mtereri. Hello, Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadi.
Hello. Tripo Heli.
Zita Hanzi Moito Anizhia.
Zita Moito Heli Moanda.
Oh, Edmore Chimanda. Wati bataure kupi mwana mai?
South Africa.
South Africa. Akamira sei malevu zigoko? Ko kuZimbabwe kwacho ikoko pane shanduko yakanaka yamati maona here? Aha, asi ndeipi shanduko ya makanga makatarisira pakaburitswa hurumende yavamugari?
Zvikava takatarisirawo kuti zvimwe kana maindastiri achavhurwawo mari ichawanikwawo tichiendawo kumabasa tombomirawo zvatiri kuita zvekuita zvekungotengesa tengesa izvi.
Aha, saka pari zvino muri kuti zvese izvo hamusati mazviona?
Zvese hapana chatichamboitwa, takangoindikwa kuti zvichanaka but hatizivi kuti zvichanaka handiti ndezvacho zvakatopfuura kudhara.
Eya, 100 days dzakatopfuura kudhara. Asi kuvhota makanyoresa?
Ye, takanyoresa.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo?
Takangomirira zuva resarudzo kuti tichende kunogadzira zvinhu zvacho.
Aha, asi pane vamwe vakamukoma Edmore vari kuti haiwa vamunangagwa vari kugona zvikuru, vari kugonesa kutaura zvino chipatapata, vari kumhanya vari kuenda uko neuko, nhasi kutaura kuno vari kuChina, vari kutsvagawo mari yekumusidzira upfumi uyezve vari kukoka vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe. Naizvozvo vatsigirwa vamunangagwa vari kuti haiwa vari kugona zvikuru nekuti vemabhizinesi ekune dzimwe nyika dzacho vari kuvimbisa kuti vachauya kuZimbabwe uye vachauya nemainvestments anosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni.
Kuvimbisa chete kusina chakasungurana chakanyorwa pasi, kungurumbisa nemurungu, kurumbidza nazvinhu zvinofanira kunyorwa pasi zvicharwa nemateti vanhu pedzwa kuti izvinhu izvo zvine chisungu. Pane kurumbidza kuchingoti tiri kuuya tiri kuuya vanouya riri?
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Edmore.
Tinotenda studiosezen.
Aha, Edmore lo usitshayele eseSouth Africa uthi akukho okuhle osokuguqule impilo yakhe asekubonile kuvela kuhulumende omutsha kumbe kumongameli Emmerson Mnangagwa. Usitshayele ucingo kwele South Africa kodwa uthi wapalisela ukuvota ngaleyo ndlela, uthi ulethemba lokubana lubuya ukhetho uzavota kube le nguquko kuhulumende ayikhangeleleyo. Silomunye njalo umlaleli uWise. Mkoma Wise Magadi. Halo Mkoma Wise.
Hello.
Magadi mkoma wangu.
Kubara Magadi we.
Hai watiri bo. Kuri sei kwamuri?
Hakuna kuchenewa vadi kwenyiko.
Na, ngodaro daro mdara. Anzi chero zvazvaita bhurugwa rebenzi. Mainzwa nyaya iri mugango. Pane shanduko yakanaka yamati maona here?
Ndinanyatsokupanzwa kuti panzi chii papatira pamukati.
Saka mvunzo mukuru watiri kubvunza nhasi ndewekuti kubva vaEmerson Mnangagwa pavakapinda muhofisi muna November gore rapfuura, vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vamusidzire upfumi uyezve vechidiki vawane mabasa. Saka tiubvunza mvunzo wekuti pane shanduko yakanaka here yamati maona muupenyu hwenyu?
Pari zvino nekutaura kune kuchizviitwa kunzi apa padai hatiri kuona chokwadi kana kuti purufu yekuti ndo zvabuda chaizvo chaizvo kuti zvabuda ndezvibvo. Purufu haisati yanyatsokuoneka.
Saka muri kuti hapana zvavati vaita vamunangagwa?
Hapana zvavati vaita zvokuti tigone kuti tasununguka mabasa acho echidika mawanda mari yenyika yakushanda sei hazvina zvati zvanyatsokujeka.
Hongo mari ichiri kushayikwa kumabhanga, mabasa acho ari kushomeka, asi vamwe vari kuti vamunangagwa vari kurwisana neuori uyezve nyaya yemapurisa yekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa yanani. Handizvo here izvozvo?
Izvo zvinofamba saizvozvo, ipapo ndingatenderana napo. Asi hazisizvozvo zvinoita kuti tigone kuva tichishandidzana zvakanaka zvokuti tigone kuva nemabasa kana kuti vadiki vechidiki vashandi vagone kubatsira vabereki. Ndechokwadi tinenge chanzira kuti chive chiripo. Vechidiki vakawana mabasa, vabereki vakura, zvinoita kuti nyika igone kusimukira.
Saka ndeipi shanduko yamuri kutarisira mukoma Wise? Vamunangagwa kana vakaterera pari zvino? Ndinoziva kuti vanhu vezanu PF, vanhu vehurumende vakawandisa vanoterera nepfenyuro yestudio 7.
Ini kurudziro yandingavapa kuti vaite pari zvino muzimbabwe, ngavagone kuti makambani makuru akavharwa ashande zvakaita seGMB inyatsokushanda, vanorima vanyatsokurima, GMB ikashanda vechidiki vanowana mabasa. Tozotarisa kune mazvaita kana kuti CSC ivhure vechibasa nevakadzidza variko vari madegree, maboiler maker ariko, zvakaita vana steel makers vakavhura vechidiki vanowana mabasa. Kana vawana mabasa nevanenge vasinawo kudzidza zvakanyanya vanowana mabasa kubva kune vakadzidza ivavo.
Aiwa, tinotenda mukoma Wise. Asi makanyoresa yenyu kuvhota?
Hongu.
Saka matomirira zuva resarudzo?
Tatomirira zuva resarudzo kuti tichondoisa X.
Aiwa, tinotenda mukoma Wise, tichasangana ikoko kuballot box.
Aiwa, tinotenda.
Siyabonga ke Wise Mundoko uti laye uti hayi akula nto ebambekayo enhle esiyenzakele empilweni yakhe. Silomunye njalo umlaleli uCharles Manyepa. Kunjani mnumzana Charles?
Ngibona baba, ninjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi, lapha sikhona siyaphila baba, nethi nje ukusogola nje njengabantwana basekhaya, nethi nje sikhalela nje ukuthi uhulumeni ingathi sewunamalanga amaningi ahlele esitulweni kodwa akukho ugcukuko aluyenzile ma.
Kuyini kahle kahle okukhangeleleyo Charles, inguquko bani ofuni be khona?
Njengobona ukuthi i-100 days seyindlulile, at least bekumele ingaba sokune-something yana basenzile ukubonisa ukuthi itemba lizoba khona ukuthi something kuyatshintsha.
Okufana lani le misebenzi, into ezinjalo?
Ya, imisebenzi njalo. Wabona amakampani at least ingaba kuvuliwa amakampani amvalo ukuthi abantu at least bakhona ukusizakala wabo. especially ngale ezempilo wabona manje uyashuleka uhulumeni ukuthi anakekele abantu abagulayo ngakakhona ukuthi abandele abasebenzi behulumeni so itembers kumna ku-ED ngathi alikho kithi at least masingatshintsha i-leadership ngibona ngathi kungcono
kodwa omunye Charles engathi sesimbonile umnankagwa equma amaribhoni emakampanini athize avulayo ngike ngambona last week bequma irobho iribhoni kwenye inkampani elungisa uchago amayogadi lento ezinjalo ama, you know, ama-products ochago siyambona manje uyagijima uyalelale namhla sikhuluma useChina uzama ukuhuga abamabhizinesi ukubakhombisa ukuthi buyani ngapha eZimbabwe umbiko wakhe lapha yakhona uthi iZimbabwe ivulekile kwabo somabhizimusi ngeke sithi imizamo emihle yini yona leyo ayenzayo
yena imizamo ikhona ngoba njengayena ufisa ukuthi maybe angathola abalandeli abamubalwa ngoba yena uyakambena ngoba njengabangakamvoteli as long uma bangamvotela mina ngibona ukuthi ukhona ushintsho abangaluyenza ngoba vele uyazi ukuthi umntwana wenyoka yenyoka
aha wabhalisa yini ukuzuvote Charles
kubhalisa ngibhalisa ngoba ngila eSouth Africa wabona at least uma bangathi abantu basediaspora kumele bavote singakujabulela
Charles sungicasule too much man indaba ungabhalisanga
ngisendlela elinye ukuthi ngiye khona ekhaya ngoba nami mhlawumbe ivoti yami e-1 izenza ukuthi i-leadership ishintshe yabo
ya kumele uyebhalisa ngoba lusavuliwe uhlelo uyahamba ekhaya kungabi kahle kahle
segweru
egweru ufika ubuza abanye kompani ukuthi ama-ofisi e-ZEC eZimbabwe Electoral Commission atholakala ngapi khona apha egweru baza kulayela uhambe uyebhalisa ngoba nxa ungasabhalisanga kungawina umnankagwa wena ubungamsekeli akumelanga ukhale nxa ungamsekeli ochamisa engawina ungabhalisanga akumelanga ukhale engawina umakhuphe ungabhalisanga ungavotanga njalo akumelanga ukhale angithi kunjalo
kunjalo baba neti umuntu mangaba ngethuba lokuthi ayobhalisa kuvota njengeinyanga yakhona engathi sisekudeni nyana mhlawumbe ivoti yomuntu omu-1 uma yababili izakhona ukuthi itshintshe i-leadership mhlawumbe sikhona ukubona umzamo we-MDC ukuthi naye izoyenzela nabantwana basezimbabwe
hayi inyanga ayikho ekudeni Charles ngoba uyazi abadala bathi imbila yaswela umsila ngokulayezela yikulayezela okwenzayo ungami until the last minute ngoba luzosuka luvalwe uhlelo lokhu ungabhalisanga so thola ithuba nje uphuthume uyebhalisa ngoba sebabhalisa abaningi sokusele nje abambalwa abagoqela
wena kunjalo baba sizenza njalo
aha siyabonga Charles ngokungena kuhlelo
kubonga mina ukuthi nami ngibe uhlelo ngingene kulehlelo le-Life Talk yesidio 7
uyangari mtereri Charles Manyepa anzi ndiri ku-South Africa asi ndinobva ngu kugweru ari kutiwo hapana shanduko yati awona yegutsa ruzhinji saka ndazomubvunza kuti zvino muchichema nekuti hapana shanduko yamati maona mukoma Charles kunyoresa kuvhota makanyoresa here zvikanzi kwete ndikati indava zvikanzi ndichanyoresa saka ndati aiwa manyai mukoma Charles munonyoresa kugweru kwamunobva ikoko nekuti chirongwa chichakavhura vanhu vachiri kunyoresa asi hapana nguva yakawanda chirongwa ichocho chaakusvika kwamvura yachekamakumbo saka vasati vanyoresa manyai munonyoresa that's what we are discussing tonight so far we are getting callers who are saying they haven't realized any positive change or development in their lives since President Emmerson Mnangagwa took office. But the ball is in everyone's court. Like I said to the previous listener, you can't just complain about a situation that you personally can change. Politicians are put into office by the people. You, the listener, us, the people, the electorate, we are the ones who put politicians into office. And when we feel that we are shortchanged, they are not living up to our expectations, it is our duty to remove them from the office that we put them into in the first place. So it's really important to vote. Tine mumwe mtererizve kare ndofunga nemukoma Elijah. Sinus mukoma Sinus madi mukoma wangu.
Kasimba magadi vakuru wangu.
Ah vakuru ndimi.
Tinokutenda ine chirongwa chenyu chakanaka kudai.
Nesu tinomutendai mukoma Sinus nekuterera nepfenyuro ndenyu.
Ya tatiri kuda kungotaura ndechekuonesana chokwadi chiripo ndezvekuti kubva papinda vamunangagwa isu vechidiki kuti titi chine tachatawana hapana chatiriona kwavari ndechekuti tiri kungoona vaine bhaibheri ravari kungonyora zvibvumirano zvemabhaibheri kudawo nderenyika ino roumwe mwari ari panyika hapana kana chimwe chete izvozvi muno mutaundi tiri kutotadza kana kumahoridhey hatina kuinda kunoona vabereki nekunovatengerawo zvavanoda nekuda kwekuti mari yacho kwanga kusina kubhengi kwacho rutu ukavata pakiu unofuma uchipuwa $10 kana $5 kana kunzi yapera waakutosvika pamusiwo webhengi kumabasa kwacho hakuna vamwe mabasa atinosenza vamwe vari kunze kwenyika ikoko vakatumidzira mari dzavo ukaenda kuti unonzi hakuna mari.
Aha, asi kana pasina shanduko yavapo mukoma Sinus, sei pane vamwe vechidiki vari kuti pamberi naED, pamberi navamunangagwa, vamunangagwa ndichavavhotera musarudzo dzinotera.
Zvazvinoita baba ndezvekuti vembwa vasiniri musi umwe uye chechipiri ndechekuti dauri panyika nderekuti kune vakatopfuirwa vanoita sekunge vamwe vakatodya mbuya chaiyo vanoti kana zvakaoma vane vachiona sezvakanaka ichokwadi ndechekuti vana vemuzimbabwe vane zvitupa vakadzidza mabasa vazhinji vangoma vedha nemahundi tiri kuitwa hapana.
Saka matibata muri kupi kwenyika?
Isu tiritori muHarare macho takatodedzera kuti hatina kwatinoinda tinotogara muno tatoinda kurufu.
Aha, saka muri kuchema chema nenyaya yemabasa hamuzi kushanda muri kurarama sei?
Pamwe pacho tichadzamara taakutosecha muhomwe bhozi basa acho hakuna katinogosenza basa racho riri kupi tangosarirwa nemabasa kuendesa mutauni kana ukapotawo to vamwe vaakutoita vachinopa zvibagi ema nevamwe vachitoya vachitengesa nekugocha mutauni kunge vahodha nzira yekutsvaka kuriritira mhuri but zvino hapana zviri kufamba.
Kusecha muhomwe munorumwa nenyoka mukoma Sinus, pane dzimwe dzakarumwa nenyoka pambare ipapo dzada kusecha homwe yechemberi.
Zvinotota nhai baba bhozi vamunangagwa chandiri kungoonai ndechekuti vari kungofamba vakapirira hame nokuda munoti skavha here kana kuti itambo zvokuti pamwe pacho tichatozongoti mukuru ari kufamba ka paaingodzaka paairpoti tikaona vatozvisungira bhozi pamwe istiresi hatanzwisizi bhozi hapana kana wani chavakwanisa kuburisa.
Aha, hanzi navachamisa ichando chekutya machinja.
Aiwa tatiri kutoona ndotonzwira tsitsi machinja acho bhozi yezvino mazanu pf acho bhozi yezvino bhaibheri raa vakanyora bhaibheri remaagirimendi nenyika dzese chasara vachadzamara vakunyorerana napopo hatizivi kuti vachada kunyorerana noungwani bhozi kwavari kungonyora kuri kunyorwa mape kuitwa nemapepa iwaya hapana.
Aiwa, tinotenda mukoma Sinos. Asi makanyoresa henyu kuvota.
Aiwa, atikutonovota dambudziko rangu kura ndere vari kumarana ava vari kutichamisa nana kupa ava. Ndokanganisa tichazviza vada kuti toinde pi. Taikunga kuti vachayanana kuti tiinde mberi bhozi. Mutsindo wechinja wanga watonzikwa kusvika vamunanga gwavanga vachitoondawo navo ndo vavapfekedza sikavha.
Vari kupedzera tsvimbo makunguwa.
Zviri kutinetsa manje kuti vakomana vachava vari kungopesana pesana vachingotukana vana guti nana kupe nana chamisa vacho dai vachingotiudza chekuti totarisa kupi kuita zvinhu zvitimirire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupina muchirongwa mukoma Sinos.
Maita henyu.
Aha, yeye vakhuluma balalele uSinosa Chiremba usanda sithinta eseHarare uti hayi la yakukho asekubonile okuhle. Ukhala njalo ngenxaba ngxoza eku MDCT uthi ukucabana kukamakhuphe lo Chamisa osokwenze babambhaxambili. MDCT Chamisa MDCT makhuphe. Uyakhala ngani uSinos Chiremba uthi ngabe liyakhulumelana likhumisane umlota libuyelelane lihambe phambili lilibumba. Si ye phambili ngohlelo sithathe umlaleli uElijah Jansa. Kunjani Elijah? Tiribom komangu makadi. Kuri bostering matibata muri kupi? Akamira sei malevus?
Malevus ari low.
Very low.
Yeah, because the bags are bags in the room, which is my conduct and the other was under the steering. So, I have a lot of people.
My conduct and the other bata, my marigam go.
Yeah, but in the other, the steering, the other driver, I have a lot of people.
Aha, Saga Panasanduka and Yakanaka Matmaon.
Ah, Panasu, but they are very good and go, but I have a lot of people.
Ishanduko ichaiche ya manga magatari sira ndeipi. Aha, asi vamunanga kwa vacho vari kuedzawo vakomana. Kutaura zvino handiti vari kuchaina. Mari mwezuro wakabva futi uko hameno kupi kwa wakanga vaenda. Vari kumhanya mhanya chipata pata nyika dzese idzi. Vari kutsvagawo vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe vazobatsira kumusidzira upfumi hwenyika.
I think a couple of Western investments, but that's what I use my China. My China, I don't think I'm going to have a little bit of a problem.
Saga Snodiwa, I buzz in you and I can auto saga mechanic. Aha, Gunyoresa, Votamaganyoresa, and you ask.
I'm still ready.
Matomira msoe sarudzi. Aha, aiwa tinotenda nekupina muchirongo amkoma Elijah. Aha, no Elijah usanda sithuma ese Harare la njengabalalela banengi bathi akula lutho olubambekayo oluhle asebelubonile luvela kuhulumende kababa uMnangagwa. Abasanda sichuma umsakazo ngowe Studio 7 uhlelo The Connection. Angazi singaba silo mlaleli yini ecingweni. Yebo silo mlaleli tina vakambuke makadi yenyu vakambuke.
Ngiyaphila ngiyakhuluma Ntunga.
Okay, sorry Shiwa. Usithintunga phi?
Ngikhulumi ngisegoli wami.
Usemzansi. Awu ngehlupho zabo madikizela Mandela shiwa.
Ah konke kunesikhatsi sako ntungu yakwazi sempilweni.
Na khona kunjalo indlela yethu sonke.
Eh awu mina nomunye sivi usilindile.
Uyizwile indaba. Ah kukhona okuhle sokubonile.
Ngizwile ntunga lokho kufana nomuntu othi khona abiza abantu angusilima. Enampuphu yokubathekela. Yasizwe indebele ngisiphila. Ya, anqusilime enampuphu yokubathekela. Yinto enzakala ekha.
Eh madoda.
Eh kunzima mpela angali ukuthi uza ukuzama kukhona. Kodwa ubonela imbhalo khona nje ukwenziwa ngubhanda nophiri yakho. Sokuya kule nochintsha.
Manje kwenziweni gambuki?
Into yokuqala angithi umuntu ufilima yakusazulungiselele notshwala ukukhona nokudla ukukhona.
Mhm. Ikakhulu utshwala lapha abadala phela babe funa ukusebenza besithi kha.
Angikuzwa kahle ntuba.
Ngithi ikakhulu utshwala amabele abadala phela babe befuna ukugamula betikhambi njani.
Eh manje ke abazobaza gamula babatikhangani ngoba kukho.
Neba kithi.
Uze kuqonde kahle yena kaqala afake imali ezweni kuqala kube nemali yakhe ungakuloku ucela ukudla komakhelwane othi mina isiphala sami singcwele
imali hey isikhwama zibhobokile zibhobokile gambuke ilizwe kalilamali okwasho majayiva nawathi leli lizwe kalilamali ye kalilamali wayeqinisile akulamali eZimbabwe. Ikonje egcwala indawo yonke siyalelale ezama ukucela ephethe ingcebethu.
Cela kodwa ke bese mbuza ntunga ukuthi akuna imali ushoda ngani. Njengayenzo tekhulela emajikeko laphana ushoda ngani.
Ya yindaba enkulu khonapho. Lokuya eChina akwenzileyo siyazi kusaba usumgabe laphana uzakhumbula. Hey babehlala bebhala mano o Herald o Chronicle ZBC kuthiwa basayina ama mega deals le China kodwa okwaphumayo asikakubonila namhlanje.
That's why ngisithi khona kwenziwa ngubhanda nophiri uyakwenza akungeke kube khona.
Yeba kithi
uyangizwa ntunga?
Hayi ngiyakuzwa gambuke.
So kodwa thina madla kankulu ukuthi kube nomuntu uzakuchaphisela olulwandle lo.
Mhm. Kodwa ukubhalisela ukuvota wabhalisa?
Ngisaya bengakalithola ithuba ntunga.
Hayi mhlobo wami. Ubungahambangati ekhaya ngoDisemba?
Hayi zange ngihambe.
Hayi hamba phela kathezi uyebhalisa.
Angizahamba mntakababa.
Yazi ukuthi bathi ohulumende ababi bakhethwa ngabantu abangavoti.
Hayi liqiniso lela limbulala umuntu plus.
Mhm. Hayi siyabonga gambuke ongena kuhlela.
Okay ngiyabonga nami ntombi.
Aha siyabonga. Ah gambuke ti. Okay akube njalo la kuwe. Ah tiende remberi nechirongwa chedu. Tinam koma Pearson parunare magadim koma wangu. Mkoma Pearson? Alo, mtereri, mkoma Pearson, muripo parunare?
Tiripo, pakati zenu.
Aiwa, tiripo, kana mchifarao.
Aiwa, tiripo.
Maati bata murikupi?
Tiripo.
Muripapi? Aha, tipe ofungwa dzenyu mainzwa nyaya iri mugango nasi.
Ya, na utainzwa.
Aha. Saka pane zvamati maona here zvinomufadza zvinonwisa mvura zvati zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Alo, mkoma Pearson. And in Eurombo, I think we have some connection challenges with Mkwama Pearson there. But we will try to reach him again. Nare zedu ameno kuti dziri kufamba 1-1 nasi. Zimwe dziri kupinda asi quality yacho is a bit compromised. Vachangoti bata muchirongwa, chirongwa ndechenyu, the connection chirongwa cheve chidiki, uyezve nepfenyuro ndeyenyu, imi, vatereri nepfenyuro ye Studio 7. Nasi, nyaya iri mugango, tiri kubvunza mubvunzo wakakosha zvikuru, wekuti pane shanduko yakanaka yamati maona here mupenyu hwenyu, kubvira mutungamiri mutswa wenyika. Va Emerson Mnangagwa pa vakatora masimba zvichitera kuvhutirwa simba ne va mugavi nemauto muna November gore rapfura iyo umbuzo esingawo lamhlanje kwaba sandasixhuma umsakazo wenu umsakazo we Studio 7 uhlelo kunguhlelo lobasakhulayo olwe The Connection. Sibuza umbuzo omqoka namhlanje othi gambe ekusukela ubaba uMnangagwa ethatha intambo zombuso nyakenye ngoNovember kukhona yini okuhle ongathi sokwenzakele empilweni yakho mhlawumbe phansi kokahulumende kaMgabe ubungasebenzi ubuhawula uyiswela eyokugada umchova mhlawumbe kathezi phansi kokahulumende kaMnangagwa sokungcono mhlawumbe sulawo umsebenzi njengoba ethemisile phela ukuthi uzasebenza gadalala evuselele imisebenzi evuselele amankampani xa ukona okuhle osokuthe kwenzakala kuwe akusitshayele ucingo kumbe usithumele WhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318 kumbe usitshayele live and direct ku 001-202-619-2077 siza kufaka ke emoyeni sixoxe sizwe ukuthi kukhona kumbe akukho okuhle osokuthe kwakwehlela kuvela as a direct result of uhulumende kababa uMnangagwa. Sithathe njalo omunye umlaleli ecingweni Timbotora mtereri mukuru we Studio 7 Donald Mamboma mkomadoni muribo
ndibo muriseko mkoma mtunga
hai watiribo kurisei kwa muruko
ngota tarikata kuno
mainzo nyairi mgango mkoma wangu.
Anyaenda inzwa mkuma haa, kutawa shokwa nisha kwa hapana kana chaki. Wani chaka kitaona, hapana zilipo makumbo inyo uka mkuma. Kuvasa wapinda, 4 months za wapinda, zubano zimba, hapana chaka kitaona. Ngano za uzaru mkweta, zimba kukope niko business za haa. Nungu wangano, asimu kasaru ngano wazi wakatofa.
Asimuru...
Hapana chati kuona shirika yibo mkuma.
Asimuru mwashari kweza uka mkuma doni, andisho.
Munoona zvine zvikanditi kuti mgoma kuva vanhu vanoti vanoita kutaura kwavaku kuti hurumende haimboti onekwi sekuti hairekonaizi nedzimwe nyika kuonekwa sekuti zingotaura kwavakoti open for business ngavabvise kazvimutemo zvesibhanupeseni zvatoona kuti vazimbabwe vazviziva vanoda kugadzira nyika kuti open for business mitemo zvibhanupeseni uchiriko zvendisha zvichiona baru kumbota sa makamba nane kashiu zeshi wa kizi makamba na iku shiu chaka kumbota kumbota kende ukama wa uchaina kuna shimu kuda kwento kukita uchaina kumbota 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 kuda uto wataka wakuda kana kumbati kwa uri kama ilo shi zara kumbia sase mbona kumbota habana habana jiripo
asim
akuna kana kumbota business ma business
asim temo wacho indigenization wo wakato uvandu za saka waku apply chete kunyaza na zima minerals akaita sediamond na platinum asi hanzi na vamunangagwa mashoko andiri kutaurirwa nevanhu vakawanda kwese kwese kwandiri kuenda ndeyekuti hanzi vemabhizinesi vacho vanoda kumirira sarudzo vaone kuti dzichafambiswa sei vasati vauya kuZimbabwe.
Ndopane nyaya mukoma tinoavamirire sarudzoziva kuti hurumende inozikamwa maitiro ayo kuti vanogona kungofuma vakachinja. Saka vanhu havana confidence, mainvestors havana confidence nehurumende yedu. Ndechokwadi vanogona kufuma voti waita bhizinesi rako nhasi mangwana wokuma voti totora kana kuti votanga semwe jambanja kana undeminda pamabhizinesi iwawo. Saka hapana munhu aikuzviya nei confidence nehurumende yedu unless pati twareform nekuti yaonekwa yekutonziwa vanhu vaya vachinja. Zvinhu zvokuta vanhu mudomo mukoma mukoma wazari dhirekii ii vanhu vangwa tinombovaona vari kwatinoshandako vane vachibvunza kuti saka nyika yenyuya yatitoaudza kuti dei mamboendawo mukaivhizita kuda tingagarawo zviri nani kana kuti dei maiti makambasinyu vanotowaarungu vachiti ha hurumende yenyuya ya haichiyo vanoziva vakuziva chakatangaeza mukuma zvavakaita pakutanga zvakachiia munhu ane maaao vanoita zvavakaana mukuma mawere chechi saka munhu ane mari mukomaka inao awere kuti yacho hurumende ichiwa kana vachiti dhilera yavanhu dhilerai vakangwara ediaonirisi.
Aha, saka nyika yakufira zvitadzo zvavamugave apaka.
Kunyange naivo mukatisati vanavachinzi vanotrasta nekuti munhu wakashandawo kurefu muhurumende yaikoni waivo vachizviona zvinhu zvichiitika zvichizvo. Saka hapana munhu angaenza kuva bofu rokuti ingatadza kuva kuti kubakwa kwezvo. Toda tinodiwa muZimbabwe kana bhazi rekwa munhenzva rapuwa dhiraivha wokwamhunga ka hazvingopi zvachinja injini yekwamunhenzva kana kuti kutrasta kwanoitwa bhazi rekwa munhenzva urongo ramba achinge ari kwamunhenzva unongova achingoti hatura munhenzva kuti dhiraivha wanga achidhiraivha akaaitasa bhazi kuti masiti yebhazi akadii injini yebhazi yakadii zvatinotarisa titasi dhiraivha kuti dhiraivha kanyikavapo but bhazi yakadhakwa hazvina musoro. Zimbabwe inew blood mukoma tinodiwa vanhu vane fiucha yenyika kuona kuti nyika new blood ndo rinodiwa muzimbabwe vanhu vane maideas nokuti vanhu ivavava ndo vakakonzeresa maproblem ugoma kuti gare mumasango dai. Saka handina pandakamboona pokuti problem inosorerwa nenjere dzakambokonzerera dambudziko irovo asi pandoda imwe idea inowana inouya nepfungwa nevanhu vanewana kwete same problem chimindset yakasireta problem igozinde chasorwa problem handioni kudero mukoma.
Aiwa tinotenda nekupina muchirongwa mukoma Don.
Open for business nzendo dzavo izvi dzine chekuita nokuda kutibatsigwa pakupinda mumasimba kuti vaone kunzira kwete zvekuti goti bisi hakuna bhizinesi inobva kuchina ngoma vakachera madiamond vakatopedza chii chavakabudisa kana rodhi one yavakagadzira mukanikalendi kwavachera kwamarange pane rodhi here one inonzi yakagadzirwa vachainizi akanga achiita kuenjini kana kuti vendiri vaichera kubenzi kuamanakrom asina kana futi patakamboona pakanzi pakagadzirwa rodhi ani hayo nemachina kana dhamu rimwe rakavakwa nemachina. Saka imwe bhizinesi rimwe ramoda kuita kana kuti investment yamoda kuita namachina ipi imichingovarii pamuruta vachiita kuinga kubavo hakuna mboma china haina chainoribatsira ukama hwekuti hondo kana hwekuti vanozotumirira kana kunoingwa masamiti kuchiriuchiriaugnine kwakuia hatizvi izvozvo mukoma
aiwa ndinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Donald. Aha, siyabonga lapo uDonald ucingo lwakhe ungani luyazamazama kancane amakakasi ekabambi kakuhle. Tenderembe rine chirongwa timbotora mumwe muteereri zvekare mukoma kudzidya madi mukoma wangu
makadiko mukoma
haiwa tiri bhostereki kuri sei kwamuri
kwatiri kuri bho asi tinongochema namunangarwa vamunangarwa kutaura chokwadi ka dai vanga rumwe munhu ka zvekutonga nyika pasina chavachagona munangarwa nokuti vapakapinda havana kana n change yavakaunza kuti vanhu vabvevata vamunangarwa vane hope yekuti nyika yaindire mberi saka even nyangwe wakaenda kuma election nyangwe wakawina kana kuluza vanofanira kusiya because ya hapana kana MP njakawisa munhu chakawisa iko zvino kusvika pati iko zvino
asi kana vakawina vanozosiya sei mugoma kudzitya
vanotongofanira kutongosiya just kusiya kana vavechidika nekuti taneta
vechidiki vezanu PF zvakare
aiwa ipapo manje vanenge vakuchiwo kufanira kuona vanofanira kuziva kuti vanhu ndo vanodi vanoita kuti vave pachigaro saka ivo vanofanira kudi kutora zvido zvevanhu kuti vadi vagadzirise nyika
mutemo wezanu PF unoti chigaro chamambo chinoyera ndosaka chero youth league yacho ichitungamirwa nemunhu ane ma50 chakuti yes
but voice revanhu kando rinoita kuti nyika indire mberi kana ivanhu vachigununurira president ka nyika ifambiza kana
tinotenda mukoma kudzitya makanyoresa kuvhota
takanyoresa kuvhota
neshamwari dzenyu dzese
takanyoresa kuvhota idokotenda kuti tapindawo muchirongwa chestudio 7 zvandandikatarisirawo
aiwa tinotenda Sterex saka mudzoke ka next time musawande
orai
okay ukudzidya lai njengabalaleli vestudio 7 abanengi uthi hayi akukho okuhle abangaba bethole imisebenzi phansi kukahulumende kababa uMnangagwa sicela lisitshayele ucingo bakithi ngoba asikamtholi othi uhulumende usengenzele okuhle impilo yami isiguqukile kancane njalo ngizamvotela uMnangagwa ukhetho oluzayo asikamtholi kodwa siyamdinga nxa lilalele bala leli be-Studio 7 abasekela ibandla lezanu PF ngiyazi libanenge lilaleleyo lisithinte please litsho ukubana ubaba uMnangagwa uselenzeleni silomunye njalo umlaleli ecingweni kunjani mlaleli wakadimi tereri alo mlaleli mtereri we have lost that caller unfortunately but it's almost 10 minutes before the top of the hour and we are continuing our conversation tonight around the achievements made by President Emmerson Mnangagwa so far. He promised when he took office in November that he will work hard to revive the economy and improve the lives of millions and millions of Zimbabweans who are jobless. But as we are posing the question tonight, has your life changed for the better since the president came into office? The overwhelming response we are getting is not yet. A bold no, double N, a double capital N, rather, capital O. Tine mumwe mutereri zvekare parunhare mukoma Nyandoro. Makadi mukomangu?
Ndipo makadiwo.
Aiwa tiri bho, matibata muri kupi?
Ndiri kuno kusendinari kunonzi kumuzarabani pachitiri farm.
Kumuzarabani, kwakamira sei ikoko?
Kuno kuri raiti zvako izvinhu zvazvo akungotiomera omera ii mapuraizi ezvinhu zviri kungokwira mumashops purazi mapuraizi acho anenge ari matatu matatu swipe inenge ine puraizi yayo ari kutenga neeco cash inenge ine mapuraizi ayo kuwana mari tikutombvisa ma30% kuti wane cash kuno kumuzarabani kunoko
inga hurumende yakambotaura kuti ichazvigadzirisa izvozvo kuti paite a flat pricing scheme kwete kuti ukauya nebhondi kunzi bhadhara $5 ukauya neUS dollar konzi badara $4 ukauya uchiswipe konzi badara umwe mutengo zvekare vasati vazvigadzirisa
zvisati zvanyatsogadzirisika izvi zvinzvazvo kutongokwiro jeiri sokuti izvozvi 2 kg rice togona kuitenga $2.40
yakakwira kubva papi
akubva kumadhora 8 kwayakambenge iri
ko upfumu uri kuubata nemari
upfu zvedu ngotiri mafama zvedu haupfu tinongonokoro mudura medu zvedu
okay
asiri kuita $6 mumashops
$6 10 kg
ehe
mabasa ari kuoneko here zviripo zvirongwa zvemabasa ikoko
mabasa isomboti sevanhu vari mumapurazi wozvedu tinongokikirika kikika kuti maifodya kuti tigone kurarama mabasa chaivo hakuna kunoko
ko makatotengesa here goho renyu regore rino refodya
fodya hatisati tatengesa zvedu kungoti mvura yakatinonokei kuzouya izvozvi kutopedzisewo ndikutopa bhani izvozvi ndikutopisa bhani rangu rokupedzisira then ndozoketa akutumira kuenda kumaflows kwacho kwaari ari kunotengesa
kuvhota makanyoresa mukoma nyandoro
kuvhota takanyoresa
nemhuri yenyu
zvese nemhuri yeche takanyoresa tese
saka chakachaya matomirira zuva racho
tatongomira kuzokupinda mubalot box chete
aiwa tinotenda mukoma nyandoro nekupinda muchirongwa
Alright, tinotenda hatichangoramba tichibatana ku tinokutendai nenhau dzamunotipa inhau dzechokwadi kwete nhau dzekuno dzimwe dzine dzidzi dzekunyepa apa tinokutendai kunotipa nhau dzechokwadi
tinotema tisina kwatakarerekera
ndizvozvo
tinotenda mukomo wangu
Alright, tiribo
unyandoro usitinte sm zarabani laye ukhala ngokuthi hayi akukho nguquko aseyibonile empilweni yakhe ukhuluma ngokuthi intengo yamarayisi uthi ikhwele isuka kudola thize yaya kubo dola kubo $2.40 irayisi impuphu uthi kuyadula mpela kodwa uthe mzarabani balima ngabalimi basemaplazini so impupho kaba yandanga ukuyithenga ngoba basala kuphela ukudla eziphaleni abakulimayo ikakhulu ligwayi fojika for those who don't know Zimbabwe is the biggest exporter of tobacco to China. We export 40% of our tobacco to China, and of course we export to other markets including our neighbors South Africa. Sithathe omunye umlaleli njalo ecingweni. Kunjani mlaleli? Umlaleli kunjani?
Siyaphila njani?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Lapho ngikhona ku right pa.
Ukuphi kwendawo?
Izulu kuphela.
Ukuphi kwendawo mlaleli?
Ya ngise Joburg.
Hayi Joburg, yani mvula manje.
Ya, hayi mvula yanetha.
Yeba kithi. Ayinethe sidla makhomane mphele.
Hayi kakhulu mfethu.
Zungenile kuhlelo Ndlovini.
Okay baba. Ya mina angiboni lutho lichinjala phekhala. Bona ngani lokho kusiba nzima ngamandla. Sazi kumbe isikhathi kumbe sisihlani kodwa hayi akutembisi lapho kungaba lochintsho lapha.
Kodwa akukho yini Ndlovino kuncano sokwenziwe ngumnangakho ngakubuka.
Mina angaboni lutho lo not even one akulanto engathi kumbele singcono hayi. Akukatshintshi lutho lapha ngazi ukuthi kwenziwa kwini
yeba kithi
utshilo
nje wathi lapha asehambe khona osomabhizimusi abaningi ngoba ilizwe kalila mali so akwenzayo uphumichumo uyale lalo uyagijima ezama ukukhombisa osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala inotho yabo, bazetshala izimali zabo eZimbabwe, yikho phela ukuthi amakampani avuselelwe kube le msebenzi. Kodwa uthi lapha lalapha sehambe khona osomabhizimusi bathi wo, sifuna ukubona ukhetho ukuthi luzohamba kanjani kuqala.
Ya lati ngokucabanga sibona ngani vele mhlawumbe into zise kungatshintsha mid after ukhetho nxa kwenza ukhetho kuhle. Kodwa njengalezi ndawo ezinyakhuluma ngazo kufana labo China, iChina mina angilubona uncedo lwayo. iChina ukuthi sithi ngasiniki amabhizinesi ngoba thina lapho engihamba khona indawo ezilenge ngibona khona nje indawo ezirunwa ngamaChina ngibona kuluhlupho kuphela.
Uhlupho olunjani Ndlovu?
Abantu abaholi imali, abantu bayasebenza abaholi imali, abanye ngabasebenza betshaywa. AmaChina kahle kahle wona asinge sithi ngama-investors, abantu nje ababuye ukuzoluta kuphela.
Hayi, siyabonga Ndlovu enkulu. Wabhalisela ukuvota?
Yeah, ngabhalisa baba.
Lo mdeni wakho?
Ya sibathathu mina lo nkosikazi lo mfana wami ona 17 ule 18 years manje so ngamfika abhalise layo.
Aha, labangane bakho babhalise.
Ya bakhona abanye ababhalisileyo kodwa abanye ababhalisanga. Ngingazi ke ngomsebenzi wami ukuthi ngesikhathi kuvotwa ngizabe ngikhona yini.
Aha, awuzabe ukhona ungabuye.
Mina umsebenzi wami ngokutshayela amatraki ngenze ukuthi mhlawumbe yabe ngekho kumbe ngiphandle kwelizwe.
Aha, hayi wena yenza kanje mzukwana ubaba uMnangagwa ememezela ilanga lokhetho nxa kuyaba kuyikuthi yabungekho wena ohle ukhulume lobasi wakho umtshele ukuthi hayi manje kule ndaba eqhakathekileyo ngifuna ukuyenza uzazwisisa ubhosi wakho.
Ya uqinisile mfowethu, hayi ngizazama.
Hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Hayi la ngiyabonga ungifake emoyeni.
Aha, siyabonga. 3 minutes before the hour of 9 o'clock. 3 minutes before the top of the hour. That's our time and we have our last caller on the line. Okay, kuthusa bamikile kancane kodwa ngithemba ukubana uzaba ngumlaleli wethu wokucina dichaita mtereri wedu wekupedzisira ari parunhare asi producer wangu pane zvimwe zvavari kugadzirisa taanaye manje mtereri wakadi aiwa tripo yedu zita munoitwani mukomango
mukomanga mambamba
aha madibata muri kupi kumberengwa embelengwa okay nguva dzafamba pane zvamati maona shanduko yamati maona here kubva kuna va ED
shanduko haina kuzvinde chida kuzvaenda ichifanirwa kunzimimaka esikonzo zvinotizvo inyu dispensation yakapinda through ungadziso hwakaiho in that respect pane that element of mistrust. So shanduko ichazonya kubuda kana maelection aihwa tahwina nomutindo sezvatinotarisira uyese zvatinoziva. So as of now kugadzirisa twakawanda twakanga tichikanganiswa kumazuro uko hongu pane kuti iko vaed vanga vari anda mugabe zvikagozodi zvikagozidi but haiwas munhu anga ari panyanga wanga nenyanga dzake.
Saka muri kuti avo vari kuti vamugave na ED same WhatsApp group vari kukanganisa.
Aha, kukanganisa uku nokuti chero ukaona zvidhase muna makandirasana Britain awa they warmed up to ED and Swiss government at last. Mose kuti vari kuona pane shanduko dziripo dzimbiso dziripo dzakanaka.
Aiwa tinotenda mukoma mambambo nekupina muchirongwa nguva ndidzo dzapera.
Zvakanaka, zvakanaka.
That's our show. Zimbabwe, I don't know how you'd rate President Mnangagwa, on a scale of 1 to 10, the listeners have spoken. Selikulumile Mataura. Let's make another date next week. Same time, same platform, same radio station. Studio 7, Lila.